This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kukadzi 20, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu, Jonga Kandemiri, nichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vechidiki vanoratidzira muHarare vachiti sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau ngavasiye basa.
European Union inowedzera negore zvirango zvayo pana vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Nasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo vachitaura nezvedamba refu ravo idzva Danger Zone.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vesangano riri kuzvidaidza kuti National Youth Action Alliance varatidzira muHarare nhasi vachiti sachigaro wekomisheni yezvesarudzo yeZEC amairita makarau vasiye basa. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Munokwanisa kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave.
Tine urombo vatereri, mishina yedu inenge iri kuti netsei, nekudaro tichazokupai nyaya yekuratidzira munguva pfupi inotevera. Asi zvichakadaro, vaimbova sachigaro weZANU-PF kumashonaland West Province vatemba Muliswa, avo vakadzingwa muZANU-PF vanoti vanovimba kuti nerimwe zuva vachadzoka zvakare mubato sezvakamboitwawo negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo, avo vakambodzingwa mubato vakazodzoka. Vamuliswa nevaimbova munyori wezvemabasa muZANU-PF vaDidmas Mutasa vakadzingwa mubato nemusi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri webato vaRobert Mugabe uye kushora utungamiri wose webato. Tabata vamuliswa kuti tinzwe nezvekudzingwa kwavo.
Thank you.
Tine urombo wa tereri tirikuedza kuti tinge tichigadzirisa mishina yedu inenge iri kuti netsei. Asi iko zvino regai timboverenga tsamba mbozha dzamatinyorera pamwe nema text messages amatumira. Yekutanga inoti varume muZimbabwe zvino zviri kutiomera zuva nerimwe sekuno kuHarare takuwara nekubirwa zvichingonzi tichakupai mabasa. Kunyanya isu tunoita mabasa ekuchengetedza upfumi hwenyika nehwevanhuwo kana kuti masecurity guards. Pese paunoda kupinda basa unosangana nemashoko emari inotogona kudarika $60 yekuwe nhengo yekambani ichinzi ndeye training necertificate yausingambopiwe zvachose. Kunyangwe uine umbowo unoratidza kuve neruzivo rwebasa kana kuti macertificates acho. Ndimhoresereiwo mudzimai wangu kuHonde Valley pachiwira Enesia Matsvai nevatsigiri vangu vanoti Elizabeth, Yolanda, Leona, Erofania, Presmo uye Dominic ndichiti mwari vakuchengetei. Zita ndinoitwa Rafael M. Kasika Razaro wemuchiwira.
Mwe muteerere anoti chekutanga ndinokutendai nekuverenga tsambambozha yangu varume. Ndinotsvagawo vana vangu, ndini baba mukuru wenyu Mika Muti. Vanava ndichipo Mika Rindai na Cecilia Muti. Vanava ndakaparadzana navo muna 1984 tiri kukama TV Mine. Ndini baba mukuru wenyu ndinogara kwamutare kuzimunya house number 542. Tinodzokorera zvakare house number 542 kuzimunya uku kwamutare. Cell phone number dzinoti 077 504 811. Tinodzokorera zvakare namba idzodzo 077 504 811 kanawo 073 331 677. Tinodzokorera zvakare namba idzi 0773 316 773.
Mumwe anoti mukoma masho chikuva nyanga vanyora paFacebook vachitiwo muri sei Jonga na Blessing. Ndinongoti potai muchitipa nhau dzemitambo yeSpanish La Liga, tingafara zvikuru mukaita saizvozvo. Ndikwazisireiwo Major Zinyoni, Tafadzwa Mutenga, Alois Mutandwa, Baba Tanya, Baba Namai Modesta, ndiri kuchiweshe.
Aiva vateereri, matsamba atanga tiinawo pari nhasi apera, asi tinoramba tichikurudzirai kuti rambai muchinyora kuno kuStudio 7 matsamba mbozha pamwe nematext message kana WhatsApp ndo inenge iri kunyanyoshanda mazuva ano Blessing. Tinokupai kero yekuti munge muchishandisa. Kana muchikwazisana munoshandisa email address yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari matext message kana WhatsApp yatiri kutaurai nemukurumbirai, tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu. Munokwanisa kuenda imipa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare website yedu yepa Facebook, endaipa www.facebook.com/voa.shona. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora. Asi vateereri, tinoda kukuzivisai kuti mishina yedu inenge iri kuti netsei, nekudaro iri kuedza kubatwa nana mazvikokota kuti tinge tichikupai nhau.
Regai timbodzokera zvakare kune vechidiki vesangano riri kuzvidaidza kuti National Youth Action Alliance varatidzira muHarare nhasi vachida kuti sachigaro wekomishen yezvesarudzo yeZEC amairita Makarau vasiye basa. Nyaya yatinopiwa nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi.
vechidiki vanga vachisvika zana vari kushanda vari pasi pesangano rembatanidzwa wemasangano evechidiki munyika riri kuzvidaidza kuti National Youth Action Alliance varatidzira kubva pamahofisi ekanzuru muHarare kusvika kumahofisi ekomishen inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vechidiki ava vanga vachiimba nekuridza pembe vari pakati pemugwagwa. Vechidiki ava avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana vasvitsa gwaro renyunyuto kumahofisi asachigaro weZEC amairita Makarau. Vachiti amai Makarau vanofanira kusiya basa nepamusana pekuti havana simba negwaro revavhoti. Pavasvika pamahofisi aya mapurisa anochengetedza apa abva avhara mikova yose inopinda pamahofisi aya, asi mumwe wevechidiki ava anga atopinda kare kunosiya gwaro renyunyuto iri. Ataura pachiitiko ichi vaJob Skala avo vaimbova mumiriri weSt Mary's muparamende uye vari nhengo yeMDCT, mumwe weavo vakasaina gwaro renyunyuto rasvitswa kuhofisi kwamai Makarau. VaSkala vati havazi kufara nemafambisirwo ari kuitwa basa namai Makarau panyaya yekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Handi nyaya yokuti vanhu vomuZimbabwe taneta nenyaya yaMakarau. Makarau akasevenzeswa kwenguva yakareba kubira vanhu muZimbabwe marights avo okuti vashare hurumende yavanoda. Saka nhasi tauya kuzotaridza kuti Makarau anofanira kuti achirova pasi.
VaSkala vati amai Makarau vanofanira kusiya basa izvozvi uye kuratidzira uku hakusi kuzomira kusvika sachigaro weZEC asiya basa.
Tiri kuda chairman wekomishen yeZEC anenge ari independent and impartial. Makarau must leave and anofanira kuti arove pasi.
Mumwe ataurawo pachiitiko ichi uye vari mutungamiriri wesangano revadzidzi reZinasu vaGilbert Mutubuki vati havasi kuda kuti veruzhinji vagopinda musarudzo dzemuna 2018 pachishandiswa gwaro revavhoti rakagadzirwa namabharani wehurumende anoona nezvekutoreswa kwemagwaro vatobayiwa mudede. Amai Makarau vanonzi havana kubata basa ravo zvakanaka gore rapera apo vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mai Joyce Mujuru vakatoreswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Zvinonzi amai Makarau vaifanirwa kudaidzira sarudzo yebai election yekutsiva amai Mujuru semumiriri weMount Darwin. Amai Makarau vakazoita izvi gore rino mushure mekunge paita kunetsana muZANU PF. Vakawanda vanoti amai Makarau vanoshanda vakarerekera kune vari kutonga muZANU PF. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo amai Makarau vakaratidzawo kuti maoko avo akasviba nemabatiro avakaita nyaya yevaimbova gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono avo vakanga vadomwa nedunhu reManicaland kuti vatore chigaro chemusenate chakasiyiwa nemushakabvu vakumbira ikangai. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raamai Makarau sezvo vasina kubatika. Zvichakadai, amai Makarau vakaudza komiti yeparamende inoona nezvemitemo yeJustice Legal and Parliamentary Affairs kuti ZEC yatotanga kugadzira gwaro revavhoti vachisarudzo dzechipiri dzichaitwa kuchiri mhanzu Zimbabwe nekuMount Darwin West dzichaitwa pachishandiswa gwaro idzva revavhoti rakaumbwa nekomisheni yavo. Vapedza kuratidzira pamahofisi aya pavatamba kongonya yakaomarara, varatidziri ava vaenderera mberi nekuratidzira pakati pedhorobha vakatakura mapepa avo, asi varatidziri ava vazomhanyiswa nemapurisa anga akatakura zvombo pavasvika padare reparamende pavanga vachida kusiya rimwe gwaro renyunyuto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tochimboenda kuna vamuliswa avakadzingwa nepolitibiro yeZANU PF nemusi wechitatu kuti tinzwewo nezvekudzingwa kwavo mubato iri.
Hapana chinhu chandakamboita chinoshoropodza musangano, chinoshoropodza vaMugabe. Kana kunzi ndakambogara padare rinoda kuraya president, kana kuti dare rinoda kubvisa president, kana pane zvandaita, ndaita zvinhu zvinotsigira musangano noutungamiri musangano wenguva iyoyo. Asi kuti nditipomerwe mhosva dzatina kuita ende hatina kupiwawo mukana futi zvakare rokutsanangudza kana kubvunzwa kuti zveshuwa wakazviita here, kana ndaida kubvisa baba Mugabe kana ndaya ndichikwata chaidabvisa baba Mugabe denda katanga kakumusha kukonstituensi kwangu kwandiri mukaenda mukonstituensi mangu mukanobvunzawo kuti pandakamboita musangano wakadaro ndekupi kana kutaura zvakadaro vanhu vangu avanganditendere kuti nekuti vanoda baba Mugabe nemusangano zvakanyanyisisa ende avanganditendere vachizvirega kuti nditaure nyaya dzekuda kubvisa baba Mugabe pachigaro baba vedu kana kuvauraya hongu zvimwe zvacho zvauraya musangano makuhwa nekunyepa ende ndinonamata kuna Mwari kuti Mwari vapindire panyaya iyoyo kuti hatingarambe tichinyepera musangano kana kunyepera vakuru nekuti hazvivake musangano zvinotopunza musangano.
Vamwe vamuliswa vari kuti pada nyaya yekuti vamuliswa ihama yavamutasa ndo imwe yaita kuti zvinhu zvinyanyoite manyama amire nerongo, mungatenderana nazvo here?
Ukama haugezwe hapana zvandingaite nenyaya yavamutasa. Ndisekuru vangu vandinoda, hanzvadzi yambuya vangu, mbuya vangu achizvara mai vangu. Saka haasi munhu wandingapikisane naye kana kupokana naye nenyaya dzepolitics. Politics mutambo watinenge tada. Ivo vanhu ngavanzwisewo kuti vamutasa munhu agara musangano kwenguva refu.
Vaimbo vasachigaro wezanupf kumashonaland west vatemba muliswa vari parunare muHarare. Taedza kubata mutauriri wezanupf vasimon kaya moyo asi vanzi vanga vasiri muHarare nevadaira nhare mbozha yavo, asi tabata nhengo yepolitbureau yebato iri uye vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunza kuti sei vanhu vari kudzingwa mubato uye vasina kana kumbomiswa pamberi pedare.
Vanhu vakaendeswa kudisciplinary hearing in the sense yekuti kana munhu akabudisa munyuspaper achitukirira musangano, disciplinary committee yotarisa kuti zvaaita izvi zvinoita kuti akodze kuramba ari mupati here. Hapana nidzo yekuti uye kuzobvunzwa zvinhu zviri pachena. Party private club yokuti inoita marules ayo asingaendera nezvekumatare. Saka ikangokutarisa kuona kuti zvaoti hazviti kuti club yedu iende mberi, vanokuudza kuti chibuda unoita zvaunoda ufume yako pati. Saka vakatotongwa nemhosva dzavakuziva ende hapana anodziramba mhosva idzodzo.
Vari kutiwo ivo vakadzingwa ava havacherechedze Congress yakaitwa muna zvita nekuti yanga isiri kutedzera bumbiro remitemo, munoti kudii?
Aizvo ndo zvinoita munhu anenge akudzingwa wakawese wese. Asi Congress yakaita zvakanaka, vanozviziva kuti tisatenda kuCongress. Pakaita women's conference, pakaita youth conference, ivo vana vamutasa ndo vaitopresida pamaconference ese iwayo.
Ko zvavari kutaura zvekuti mai Mugabe ndo vaapa nyanga?
Aiwa, hachisi chokwadi. Mai Mugabe ndi secretary we women's league varimo mupolitiburo navamwe, but decisions dzokuva dzinga akaitwa nepolitiburo anoitwa namai Mugabe vari ega. Saka hachisi chokwadi.
Nhengo yepolitiburo yebato rezanupf vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare.
Sangano reEuropean Union kana kuti EU razivisa nhasi kuti rawedzera nerimwe gore kusvika musi wa20 kukadzi 2016 zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nehurumende yeZimbabwe munyaya dzezvombo. Sangano iri razivisa nezvedanho iri mugwaro raro reOfficial Journal. Tabata nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
I think zvinoratidza zvinhu zvakati kuti chekutanga nechekuti European Union iri kunetseka kuti yoita sei kuti igadzirise ukama hwayo neZimbabwe vaMugabe vachiri pachigaro. Zviri pachena kuti vaMugabe havana kushandura utongi hwavo uye havasi kuratidza kuti vane shungu yekuti vadyidzane neEuropean Union. Saka zvinonetsa kuti European Union ingova tichiuya izvenyu kuEurope mongoshanyawo sezvinoita chero ani naani zvake. Ndosaka vari kuramba vari kuvaisa pasi pezvirango. Asi tikatarisawo pane zveupfumi hwenyika, tinoona kuti European Union iri kuedza nepainokwanisa napo kuti ibatsire hurumende yeZimbabwe.
Asi kava maguhu, kune vamwe vari kuti havaone zviri kubatsirwa nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vaMugabe izvozvo.
Hongu, ichokwadi ichocho kuti masanctions aya haana chaakanyanya kubatsira. Actually, akatochama kuti vaMugabe vajustify utongi hweudzvinyiriri. Zvese zvavari kukanganisa matambudziko esa remunyika, vanenge vari kungoblema masanctions. Pamusoro pezvo, masanctions akaiswa paZimbabwe Defense Industries haana nebasa rese nechikonzero chekuti vaMugabe vanongowana zvombo izvozvo kubva kunyika dzakaita sana China nana Russia. Saka chinenge chiri kuitika apa ndechekuti ingori simple kana kuti European Union yakunyarawo kuti ichingoti masanctions tabvisa vamugabe huya henyu nekuziva kutaura kunoita vamugabe kuti vanenge vakuvasveredza kuti manyara.
Avanga vari mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari munyori mukuru wesangano reBlack Business Forum uye vari nhengo yeZANU PF vatafadzwa musarara kuti tinzwewo maonero avo.
Izvi zvinoratidza kuti European Union pachaina kubatana maringe nenyaya yeZimbabwe. Mukatarisa vakauya vakasvikopa Zimbabwe mari inokwana kuita 270 million mafusondo mashomapfuura zvakare takaona vemabhizinesi vanobva kufrance nekuuk vachiuya kuno kuratidza kuti vane chido chokuita mabhizinesi. Saka handizoona chikonzero chekuti vangatiwo vanoda kuita bhizinesi nezimbabwe pedzisooti vaisa zvirango zveupfumi. Ndodaira zvirango zvangoiswawo nokuti vari kunyara kuzvibvisa, saka ndosaka zvangoiswa negore. Asi chikuru chekutarisa ndechekuti President Mugabe vari under Africa Union havatongerwo zvirango kana kuti kufamba kwavo vachabvumidzwa kupinda muEurope. Saka chikonzero kana zvingafambirwa nemukuru weAfrica Union zvakati one day.
Asi zvirango izvi zvanga zvichishanda here vamusarara?
Zvirango izvi zvaishanda panyaya dzemaonerwo anenge achiitwa Zimbabwe uyezve pamabasa eZimbabwe, kutadzisa mabasa eZimbabwe ekukwezva vanouya vane vashanyi kana kuti vezvemabhizinesi vangauya kuzoita mainvestments avo munomu nekuti zvaisvibisa zita. Baba vakabatwa huro zvinonetsa kuti vanhu vashanyire vana vepako. Saka ndizvo zvine zviripo panyaya iyoyo.
Vangasununguka here kushanda nevanhu vari pasi pemutungamiri ari pazvirango?
Ndodaira kuti vazhinji vaakuteerera zvinotaurwa nehurumende dzavo kana nyika dzavo kwete kuti zvinotaurwa neEuropean Union. Mukatarisa vakabva vemabhizinesi veFrench delegation vanenge vachiudzwa neembasi yekuno nehurumende yavo maringe nehukama pakati peFrance neZimbabwe. Saka zveEuropean Union izvi zvinhu zvokuti masanctions aya akuti vavachinyara kuabvisa.
Munyori mukuru wesangano reBlack Business Forum vari nhengo yeZANU PF vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, muimbi ane mukurumbira zvakanyanya munyika Thomas Mapfumo aburitsa damba refu rake idzva rinonzi Danger Zone rangi rakamirirwa nevatsigiri vake vakawanda. Padamba refu iri pane nziyo dzinosvika gumi nembiri dzinosanganisira Chikonzero, Danger Zone, Chikwereti, Zimbabwe nedzimwe. Mapfumo ave kuimba ari muno muAmerica. Tabata vamapfumo kuti tizeye nezvedamba refu iri tikatanga nekuvabvunza kuti kochi chapa kuti vatore nguva vasati vaburitsa damba refu.
Ya tanga tichigadzira iyo Danger Zone yacho ndosaka takatora nguva. Takatora zvaye nguva asi inonakidza zvokunakidza zvikuru. Nekuti wese acharitenga acharimuterera anonzwa pane mameseji zvakasiyana siyana.
Sei damba refu iri rakanzi Danger Zone?
Danger Zone tiri kutaura nezviri kuitika mumazuva anaya, mahondo dziri kuitika. Muona kuti kune mahondo dzana ICC dziri kungorwiwa vanhu vachifa sese. Saka Danger Zone tiri kutaura inzvimbo dzisingaendeke kaidzi, vana Iraqi vana Siria vese vana Palestine. Inzvimbo dzokuti kana uchida kuvhakacha unotofunga kairi kuti ndoenda kuhere, because ese iwayo maDanger Zone.
Pane kamwe kambo kanonzi Hatidi Politics, bakakanyora zvaafamba sei apa?
Hatidi Politics tinongonzwa vamwe vanhu vanongotaura vachitukana panika zvakangoita munozvakara kwedu kumusha uko vanhu vanongotukana pasina chavari kuitira vanhu vari kutukanirana zvigaro asi vanhu vachisafa ndopolitics kama vari kutaura politics asi vanhu vachisafa ivo mapoliticians havasi kusafa because they have everything saka hatidi politics toda kuti vanhu vafare
ko kamwe kandinofarira kadonzi chikwereti ndege yaka
chikwereti unoziya kavamwe vanoti hanzi tapiwa nemari nejapani kana kuti tapiwa mari nenhingiri nerussia kana tapiwa nemari hanzi tayamurwa nechina nemari yakati chikwereti ka havangokupai mari yavo kakungokupai mahara ka ndichazochida saka ndo zvainotaura musanyepere vanhu muchiti hanzi tabatsirwa vatibatsira vatipa mari havana kukupai chikwereti chavakupai
todzikadzika nadzo pana kanonzi nhamo urombo aka
nhamo urombo unorongora zvinoitika izvi kuti vanhu vese mazuva ano vanongochema nhamo kana ukakwira bhazi wakwira kombi kana vakarara mudzimba vari pamubhedha vari kungochema nhamo inhamo dzavanenge vachingotaura pese pese pavasangana nyaya inhamo
Kambo Shabini kubva kuna Thomas Mapfumo Hurricane Hugo Kambo kari padamba refu ramukanya idzva rinonzi Danger Zone.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk kuna 8:30 p.m. apo tiri kutarisa mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko ekuti maoko emutungamiri wenyika Varobert Mugabe akachena panyaya yegukura hundi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1202 465 0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Vechidiki vanoratidzira muHarare vachiti sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau ngavasiye basa.
European Union inowedzera negore zvirango zvayo pana vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Kandemire.